Mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo. Vakakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasasheveredzere sarudzo kana vasingade kuti mapato akwikwidzane zviri pachena. VaChamisa vati vachanyorera masangano akaita seSADC neAfrican Union pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, uye vakurudzirawo masangano akaita seNational Peace and Reconciliation Commission pamwe neCommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kuti ongorere nyaya mhirizhonga iyi. VaChamisa vati mhirizhonga yakaitika kukwekwe yakanga yakarongwa nevari muhurumende vavasina kudoma nemazita. VaChamisa vati munyika munofanira kuve nerunyararo, uye mapurisa achiita basa ravo asina kwaakarerekera.
Kwete kutora umhizha waSmith hweudzvinyiriri, kupfeka bhachi raSmith rokusvetusa neumhetura hwokuparadza vanhu. Kwete, taramba. Nyika ngaive nerugare, nyika ngaive nebudiriro, ngaive nerusununguko. Vanhu vave nerugare rwokugara vasina mhirizhonga. Zvatiri kuona zviri kuitika paKwekwe, vanorohwa nemabhemba vachibayiwa nemapfumo. Kwete, nyika ngaive nerunyararo, ngaive nerugare. Todzora kuti Mwari vave Mwari weZimbabwe. Zimbabwe ive yaMwari. Zimbabwe for Christ. Vaba todzosa Kristu nomweya mutsvene atungamirire mumatongerwo enyika, atungamirire mumapazi, mumaruwa, atungamirire munharaunda mukugara kwevanhu nomudzimba. Muve nerunyararo norugare.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMnangagwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati vaMnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vemapato vatsvage rutsigiro murunyararo.
Asi tinoona veopposition vachikwikwidza, vachitungamidza, vachiisa nhungamidzo kuvatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga, vachitaura kuti vanoda kutsvukisa maguta, vachitaura kuti mhirizhonga vachaita mhirizhonga kana vachinge vasina kuina musarudzo. Mashoko iwayo anosemesa, haatenderwi munyika nerunyararo yakaita seino. Naizvozvo musangano weZANU PF, sokutaura kwakaita mutungamiri, hautenderi nhengo dzavo kuti dzinge dzita mhirizhonga at any level, whether tiri mukukwikwidzana kana kuti tiri munguva yekuti tapedza kukwikwidzana. ZANU PF does not in any way tend for any form of violence. Anyone who engage in violence does that on their own, and they will face the full wrath of the law. Be that as it may, let it be warned, especially kuna vamapepa nawo nevanoparura nyaya, kuti ngavasatsvaka kupinza zita remusangano nepausingakwani. Kana munhu achinge aita mhirizhonga, ngaatariswe semunhu aita mhirizhonga atyora mutemo wenyika yeZimbabwe, kwete semunhu atumwa neZANU PF. Zvokutsvaga kupesvedzera musangano weZANU PF nepausingakwani hazvidiwi, hatizvidi. Zvekare, firaiwo pasimbwa inonge munyare.
Vari kukwikwidza mumbizo musarudzo dzeparamende mabai elections vakamirira Triple C vasettlement Chikwinya vati nhengo dzebato ravo dzinodarika 20 dziri muchipatara kuKwekwe mushure mekukuvadzwa zvakaipisisa pamusangano waNezuro. Nevari kufungidzirwa kuti nhengo dzeZANU PF dzainge dzakapakatira mapfumo, mabhemba nematombo. VaChikwinya vati vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanhu vagara vachizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga muKwekwe.
Sitine about 22 vakazoenda kunorapwa nana chiremba. Vamwe vacho vari muchipatara mavari kuramba vachibatsirwa nana chiremba. Vakatyoka mbabvu, vakatyoka hudyu. Vamwe vakatone mudzimai umwe akatobva pamuviri anga akazvitakura. So chiri kunyanya kurwadza vanhu ndechekuti vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanozikamwa. Vanhu vakaita mhirizhonga iyi vagara vachingoita mhirizhonga kumakomba egoridhe vachiuraya vanhu. Vanhu vanotozikamwa mashandiro avo kuti vanobaya vanhu namapanga, vanouraya vanhu namabhemba.
Imwe nhengo yeTriple C yemuchitungwiza muzvare Agatha Mujati vati vabayiwawo nebanga nenhengo yeZANU PF iyo tisingakwanisi kuburitsa zita rayo sezvo tisina kukwanisa kutaura nayo kuti tinzwe divi rayo. Asi muzvare Mujati vati vatosvitsa nyaya iyi kumapurisa yemuchitungwiza.
So ndopaanhama noidi zvamunoona muri hanzvadzi nehanzvadzi zvemusangano nezvazvina kana basa izvi moita sei hazviite kuti vanhu murwe. So paangu wakamira ndopaangoita kakuvapusha achitoburitsa chinhu chaina chachitondata kamusoro vandava ndatodonha. So taime yandasumuka ipapo ndopandatoona kuti ndatokuvara vandatokufuna ndopandava ndafutanga kutofonera vandoti ndakuvara zvese zvaitikira pagedhi pedu.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yave kuitika munyika, zvichitevera mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, ekuti pane mutungamiri webato rinopikisa, wavakafananidza naGoliath Mudiki, wavakati anofanira kutswanyiwa senda.
SeZimbabwe Peace Project tinonzwa kudzamirwa zvakanyanya uye nekusuwa kunzwa mashoko anofananidza vanhu nemhuka kana nezvipuka. Nekuti mashoko avakashandisa kuti inda inotswanywa kusvika nhunzi chaidzo dzashaya chekudya.
Mukuru wesvondo yeDivine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, vashora mhirizhonga iri kuitika iyi zvikuru sei yakaitika kukwekwe nezuro, vachiti zvakaitika zvinorangaridza mhirizhonga yakaitika munyika muna 2008 pamberi pesarudzo dzechipiri dzekutsvaga mutungamiri wenyika.
Zvinoti zvinotatamutsa pfungwa dzedu kuti dzorera kugore ra 2008 apo vatsigiri vezano PF vachibatana nemilitia uye nemilitari vakaita hondo nemacitizens, dzimba dzichipazwa, upenyu huchipfuudzwa, ropa richideuka. Isu semakereke tinoramba maitiro akaita saiwayo. Tinoti Mwari vanoona, vanoziva zvakavanzika zviri pakadzika dzika, vanoziva zvekare ivo vakatuma vanhu ivavo. Saka toda kutsiura ivo vakaita violence, tigotsiura zvekare vakavatumwa, vakavatuma.
Pane gwaro riri kutenderera pamadande mutande rinonzi ndere mapurisa rine mazita evanhu gumi nevana vanonzi vakasungwa pamusoro pemhirizhonga yekukwekwe, uye gwaro iri rinoti vazhinji vevakasungwa ava inhengo dzezanu PF. Asi mutauriri wemapurisa Vapounyati havana kubvuma kana kuramba ruzivo rwegwaro iri, vakati mapurisa achaburitsa mashoko azere kana achinge apedza kuferefeta. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vakurudzirawo vakuru vemapato ezvematongerwo wenyika kuti vanyorerano chibvumirano chekuti vanoda runyararo pamberi pesarudzo dzemabai election pamwe nesarudzo dzegore rinouya.
Vakuru vemapato vanofanira kuita chisungo, kusaina chisungo chokuti havadi zveviolence mumaelections, mumabai elections ari kuuya izvozvi, uyezve mumaelections achauya gore rinouya. Takaona kukinya vakuru vemapato makuru vachiita izvozvo vaodhinga pamwe chete navaKenyatta, zvakakonzera kuti mhirizhonga iite shoma pasarudzo dzakaitika kuKenya.
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaTimo O'Connor vaburitsawo mashoko ekushora mhirizhonga iyi, vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo uye kuti honzeri dzose dzemhirizhonga dzisungwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.